Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu Kurune 2018
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC
Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC
ini ndini Evans Zininga ndichiti yezvinoyi zviri muchirongwa chanhasi
dare rinomisa kugadzwa kwava vulelani kumalo samambo lobengula mukumurututwa kweumambo hwechirudzirwe ndevele kwange kuda kuitwa mubulawayo
Vagari vekumasvingo vanoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nevakuru vemauto vanofanirwa kukumbira ruregerero kunyika sezvo vakapara mhosva dzekushungurudza vanhu kubva pakawana nyika kuzvitonga muna 1980.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Darere High Court ramisa kugadzwa kwava vulelani kumalo samambo lobengula mukumurutudzwa kweumambo hwechirudzi hwechidevele kwange kuchida kuitwa mubulawayo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anodzivirira mhirizhonga vashandisa hutsi hunokachidza kuti vadzinge vanhu vange vachimba vari panze pehigh court vakamirira kunzwa kuti dare iri rinoti kudii panyaya yange yakwidzwa zvechimbi chimbi pamusoro pekugadzwa kwamambo uyu mutauriri weroyal crown trust vaf ncube vaudza studio 7 kuti mutongi wedare vamartin makonese vati kugadzwa kwavakumalo hakufanirwe kuenderera mberi sezvo kuve namambo wemandevele kuri kunze kwemitemo yenyika Vata vasati vaziva kuti vachakwira kudare reSupreme Court here kana kuti kwete kuti vapikise zvaturwa nedare reHigh Court. Nemusi wechitatu, gurukota rezvematunhu vaJuly Moyo vakazivisa kuti kugadzwa kwamambo uku kwaisafanirwa kuenderera mberi. Panguva dzekuma 10 mangwanani, makurukota ehurumende anosanganisira vaMoyo negurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu, mukuru wemadzishe, Ishe Fortune Charumbira nemamwe madzishe mumatunhu eMateveland vange vambosangana kuti vazive nezvenyaya iyi. VaMoyo vati musangano uyu wange uri wekuda kukanangurira madzishe nezvedanho rehurumende asi vataona kuzoenderera mberi nekuda kwekuti nyaya iyi yange yakwidzwa kudare.
Mubiro redu romutemo weconstitution unoti muno munogadzwa chief headman na village heads ndozvo zvatachida kuti explain asi kana pachida kuti pave na mambo mutsva chief mutsva unovuisiwa ku provincial assembly of chiefs vogara dare machief anogara dare iroro apedza voendisa ku national assembly of chiefs ndovo vanogara dare futi iroro kana vavona kuti pane kodzero vanovuisa kuna minister minister aoendisa kuna president mambo ogadzwa ndokufambisa kwavo but ndazoreka kupinda mumusangano nemhaka yekuti nyaya iyi yava kumatare
vamutandazo ndlovu vati havazi kufara nekupindira kwehurumende munyaya yeumambo hwemandevele
ya ndikati these guys vanota kuti mambo wavo anoite then kuti mambo wetu anoindo it doesn't need Mnangagwa it doesn't need Obert Mpofu it doesn't need riot this is for the Ndebele people for the culture of Ndebele finish I don't think kuti Shona tribe can be higher than Ndebele tribe so that they can control amaNdebele nxa befuna kwenza into yabo
pane makakatano agara aripo panyaya yomambo weMandebele gore rakapera vaRafael Chumakumalo vakazviti ndivo mambo mzilikazi the second Masvondo maviri apfuura vaPeter Zwide Khumalo vakazvigadzawo samambo Nyamande Lobengula II. Ukuwo mangwana vaBulelani Khumalo vange vachida kugadzwa samambo zvekare. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Shaba.
Gavhuna weBhanga Guru renyika Dr. John Mangunja vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatambira chikumbiro chavo chekuti vambopa mavhiki maviri mabhanga evemabhizimisi anonzi vakaburitsa mari zvisiri pamutemo nguva yekuti vagadzirisa mapepa avo. Nguva yekudzoswa kwemari iyi yange yapera musi wa28 kukadzi, asi zvanzi zvizopetwa musi wa16 kurume, mazita evanenge vasina kunge vaunza mari ozoburitswa pachena musi wa19 kukadzi. Zvinonzi pane nyaya dzekuburitsa mari zvisiri pamutemo dzinosvika churu nezana nemakumi matanhatu dziri kuzivikanwa, dzine mari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu zvemadhora. RBZ inoti kusvika pari zvino ine nyaya zana neshanu dzine mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora dzapera kuongororwa mari ichidzorwa. Mumashoko kuvatori venhau nhasi vamunangagwa vatenda kuti vapa Dr. Mangunja nguva yavakumbira yekukwenenzera mapepa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata Dr. Mangunja.
Announcement yavamunangagwa ayanga isiri backed nemutemo. That's why mari dzatoka dzishoma nekuti inonzi externalization pachirungu, kuburitsa foreign currency uchiburitsa kunze. But muno muZimbabwe US dollar ndoma yaamari yemunomu. Iko zvino ndikuda kutopinda musupermarket mpick and pay umu, ndikuti unoshandisa maUS dollars ndo yaanyaya yaamari yemunomu. So kana wakuburitsa mari yemunomu haikanzi externalization, zvangofanira neZim dollar rataimboti naro. So there was no legal clarity on this issue. Secondly, kana pasina legal clarity there cannot be compliance without a law. Chechitatu chataakunzwa manje ndechekuti taakunzwa kuti iyo varume vezana ava ndo vane mari dzangu vakaburitsa, dzimwe dzinosanganisa nemadiamonds angu vada kuzvichenesa ivo. So it's an amnesty to themselves. So we are now saying, we are now demanding full disclosure, kudomwa kwevanhu vacho vadzosa mari kuti ndanaani, because tinoda kuona kuti nyanya idzi ndanaani, because we now have evidence yekutaura mazikurukota anotyisa muhurumende omu vakaba mari vakaexternalize mari. So we need full disclosure in the best interest yenyika. Hatisi kutaura prosecution, tinongoda full disclosure. Zviri kuitwa zvisina legal framework. Chisina legal framework hatisi binding. Zvafanana nemutemo weindigenization wauri kuti vakabvisa. Indigenization act ichiripo pasection 3 ichiripo.
Ko nyaya yekuti vanhu vanenge vasina kuunza mari vanozoburitswa mazita avo zvingabatsira here?
Izvo zvinobatsira, it's a disincentive, but let's be very clear kakuti vanhu vakapara zvemhosva zveshuwa. Because kana vanhu vasina kupara mhosva pane mutemo unonzi defamation wekuti wasvibisa zita remunhu. So let's be clear kuti tiri kutaura nezvechii. Let's be very clear. So we are for publication, but publication yacho must be based on a legal basis nechokwadi.
Avo vange vari vatendai biti vanotungamira bato rinopikisa rePDP. Todzokera iko zvino tinzwe gavhina veBhanga Guru renyika reRBZ, Dr. John Mangunja.
Toti wani juu prosa katangwa ipere. You know kuti baum, some people were going through the banks and ditika, because they were going through their commercial banks. My banks might be best to not be able to submit their submission with respect to the deadline of 28. Sato kupani yu mkana wate ni shwezi pifamu zwakanaka. And that one, wasangu, anga sauta hidi the call, the amnesty acho. It means that Musa 19, as the president said, will then be able to publicize my companies in Evano. Wasnagu ite hidi the amnesty. Wano yu ovo, then the law will take its course after that. Bozo anga apu wangu waka wandaka.
Asi muruku fara erene uwandu wevanu wa tambira kuruzirwe urumende?
Zukuru, 50% is not a bad number, and it means that the diversity, so definitely retain a positive, that way is a positive thing. It means the people are happy in the amnesty. It means that we are now building our own country. It means that we are there to ensure what is in compliance. So we are quite heavy in the process.
Avo vanga vari governor we banga guru renyika re RBZ Dr. John Mangunja vachitaura na Blessing Zulu vari parunare kuHarare. Vagari vekumasvingo vanoti mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa pamwe nevakuru vemauto vanofanirwa kukumbira ruregerero kunyika sezvo vakapara mhosva dzekushungurudza vanhu kubva pakawana nyika kuzvitonga muna 1980. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Machoko yakabuda apo vagari vanga vachinzwa kubva kucommission National Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC iyo iri kupinda matunhu ichinzwa zvinofungwa nevanhu panyaya dzekuregerana pamwe nekugatsana murunyararo. Mumwe wevanhu vataura pamusangano uyu Pastor Kuraone Mutimwi vati kuti nyaya dziyananiswe zvakanaka mumaruwa vamunangagwa vanofanira kuratidza gwara nekutanga kukumbira ruregerero kuitira kuti veruzhinji vagoona kuti hurumende iri pachokwadi mukuda kupodza maronda evanhu vakashungurudzwa mune zvematongerwo enyika.
Then tinoda kutaura because of the power of story. Ndinoda kutsanangura kuti kana mwana akadonha murodhomu usiri wamudonhedza umuti story. Mwana wato sumu kwa toku kisa mabofara nukwa jisori. Ime sori haiuwe no kuti ndiwe wakakanganisa. Ime sori ino uwe no kuti urupozi na kuti nukwa onyala zakulara. Saka tuliko kumbira kuti vamuna unaba president wenu. Vari flames ni wakulia masoja chumirila kuti the brigade na kuru kukugula unuti. Vachumirila o vahuna kukumbira bani kukuti nukuna kukuti wangani Zimbabwe vata waziwa. Kiristo nukiri makasutu jisaka chuma kutunga mirirai. Ndiyo story yu chamba na wazi lezi baba. Yu kutaka. Kwa sita story yu kuti sabu na kama pesi mazuti.
Vasano umakaya watiwo kana mtungamiri rapeza kumbwa regerero komisheni inofanira kuona kuti vakatorerwa zvinhu zvavo mumhirizhonga izvo matongero enyika vadzoserwa uye vakaponda vanhu vatongwe vapikire mhosva dzavo.
Saka isitoro kuti komisheni iyi isitomudze nyaya dzese inspector dzakatonge dziri mumapurisa dzikapuwe madokumenti maarara wati saka izvezvi mapurisa akatoti ndimukoma wangu ihama yangu kwakusindika kana kwakuzvisiya. Saka komisheni ngaizvisumudzire nyaya idzodzo dziitwe dziri pakaorowa munhu nemunhu muripo womunhu munyika ino unozikanwa kunzi wakaoraya nhindo iwe muripo wachiri number 15 choitwa vanhusvitsa mafoi ndozvaitwa haikona kuti taregerana iwe mukadzi wacho uchinayo wakatorwe munhu kuregerana kurudziko dzosera zvinhu zvomunhu wakatorera wakatora mukatsomu wakaa.
Izvi zvatsamwisa vatsigiri vezanupf nevechidiki vachibva vatanga kuita ruzha rwakanganisa musangano kwenguva yakareba vachiti mutungamiri wavo haana chikonzero chekumbira ruregerero. Musangano uyu wazoenderera mberi mushure mekunge vatsigiri ava vabuda. Vaimbovasadyaro wevarwi verusungunuko mumasvingo vatendeukai chinooneka vati kana vanhu vachida kuti vamunangagwa vakumbire ruregerero komisheni inofanira kuudza vachena vakapamba nyika kuti vakumbirewo ruregerero nekuti vakashungurudza vana vezimbabwe.
Kana tichitarira history yeviolence tikaitarira zvataurwa nemutaura abva kutare taura tikaitarira tiri muzvidimbu chidimbu chimwe kechiresva ngatitangirei kwayakabva tichiuya tichiona kuti zvakaitwa apa ndezvipi kana pachitiwa apology potangirwa ikoko apology yacho pane hondo yakaitika yatoziva yakaitaurwa nacomrade avo yakaitika muchimurenge ini ndiame victim you see ruko rwangu zvarakaita kana mukangotaura chete nehistory yegukura hundi musingataurawo nezvangu and I'm sterile now handiti because of that war and if you don't talk about that
asi vatichaona maradze vati hazvina maturo kuti nyaya dzakaitika munyika isati yawana rusungunuko dzitariswe nekomisheni vachiti panodiwa nyaya dzakaitika pava nehurumende yevatema.
Pane vari kuti ngatitange kure kuna nambuya nehanda vanasisi John Rose if they are there breathe them to book zvimuno zvatotatisangoti kuti ngatitaurei kuti mbuya nehanda as if vanhu vakavauraya kana kuti vakatorera mbuya nehanda ngombe dzati are they still existing. Yeah. So if you report that good, vamunangagwa zvavakauya
100 days dzavo idzodzo vaifanwa kunge vakasunga vanhu vose whether ndewe MDC kana kuti weZANU-PF wakaita perfect balance nokuti nyika ina haisi yomunhu ndeyedu. We cannot allow people.
Mutevedzeri wasadyara weNPRC amai Lilenji Gwedere vati commission yavo iri kutora pfungwa dzevanhu kuti vawane mafambisiro ebasa rekuyananisa vanhu vakakanganisirana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Makateerera ku Studio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa mashanu afa, vamwe vatatu vakakuvadzwa mushure mokurwiswa nevanofungidzwa kuti ndevanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. Vanopfurikidza mwero ava vabvisa muzinda miviri yevanochengetedza nyika muguta reMandera riri kumaodzanyemba kweKenya kumuganhu neSomalia.
Mapurisa ekuIsrael abvunzurudza mutungamiri wenyika vaBenjamin Netanyahu mibvunzo kekutanga maererano nenyaya yeuori mukambani huru yezvekufambiswa kwemashoko yeBizag. Nepenyuro yemauto yati vaongorori vabvunzurudza vaNetanyahu mibvunzo mumba mavo nguva iyo mudzimai wavo anga achibvunzurudzwawo kune imwe nzvimbo.
MDC Alliance yadoma vaNelson Chamisa kuti vakwikwidze chigaro chemutungamiri wenyika zvichitevera kusheya kwava Morgan Tsvangirai. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vashitaura mushure memusangano weNational Council yakaitwa nezuro, mutevedzeri wasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vakati vagutu vakamiswa basa vachipomerwa mhosva yekuburitsa mashoko anopesana negwara remusangano.
Mutauri webato vagutu vaiswa pasuspension vambomiswa basa vakamirira kuzotongwa nedisciplinary committee.
Asi vagutu vati zviri kutaurwa izvi ndezvemugotsi matsuro, vachiti bumbiro remutemo harina kutevedzerwa pakaitwa musangano wanezuro.
Izvi ndakangozvihwawo pamapepa nawo andaiverenga nhasi, ndikazviverengawo pamaWhatsApp group, ndikaonawo pastatement yakabudiswa nebato, asi pari zvino hapana mwadhi kana kuti tsamba yandapiwa yesuspension. Saka pamutemo chaipo chaipo, ini kana ndisina tsamba yesuspension handitombozivi kuti suspension yachona isuspension yezvechii. Mhosva dzandinonzi ndakapara ndedzei? Masection akashandiswa econstitution yebato kundisuspenda ndehapi? Handizvizivi nokuti handina tsamba yandakapiwa. Saka ini segweta ndinoti handina kususpendwa kusvika pataimu yokuti ndinotaridza mwadhi. Ndinopuwa tsamba inenge ichinatsopatsanura kana kutsanangura kudedemura kuti gutu wasuspendwa neNational Council. National Council yakususpenda in terms of section or clause chakuti chakuti yeconstitution.
Nokudaro vagutu vanoti ndo vacharamba vachitaura vakamirira bato.
Zvichakasimba ndirikuramba ndiri mutauro wevatao ndichitotaura ndichinyora nekuti hapana chinondirambidza pamutemo kuti ndiite izvozvo. Kana munhu anenge afunga kuti ndatyora mutemo ngaachitora zvinobvumirwa nomutemo kuti gutu watyora mutemo, kwete kungotaura kunge tiri mubhawa ka kungoita kususpenda tisingatevedzeri mutemo pasina tsamba yesuspension, pasina kana chiripo chinotsigirwa nebumbiro MDC kana kuti MDC constitution. Saka pari zvino ndichitaura nayo kudai handitorina tsamba, handitombozivi kuti suspension yanga ndei, ndongohwawo zvichingotaurwa. Saka tongoti vanotaura ngavataure zvavo, hanzi muromo wavharirwe nerwizi, ini nditoripo ndiriti.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi vachiti musangano wanezuro wakavarambidza kutaura vakamirira bato munyaya dzakadai. Hatina kukwanisa kutaura naMaita Bita Kumalo au varikunzi ndo vaifano bata matomo avagutu kutinzwe divi ravo panyaya iyi mu MDCT mune kusawirirana kwekuti ndiano tora chinzvimbo chevaimbo vamutungamiriri webato zvichitevera kushaika kwakaita vamogeni tsvangirai mwedzi wapera musangano wenational council wakaitwa nezuro wakasarudza vanelson chamisa kuve mutungamiriri webato azere asi vamwe mubato iri vakaita semutevedzeri wemutungamiriri webato muzvare tokozani kupe vanoti panofanirwa kuitwa kongresi yechimbi chimbi yekusarudza mutungamiriri webato mutsva muzvare kupe vanoti ndivo vakafanira kubata chigaro chemutungamiriri webato kudzamara vaenda kukongresi mushure memwedzi gumi nemiviri ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Avo vanga vari mutauriri weMDCT vaObed Gutu avo vanonzi vakambomiswa basa vachiramba kutaurira vakamirira bato vachiti musangano wakaitwa nezuro hauna kuitwa pachitevedzerwa bumbiro remitemo yebato ravo. Inyaya yatapiwa na Thomas Chiripasi. Tichiri paMDC toenderera kuneye MDC Alliance yadoma vaNelson Chamisa kuti vakwidzwe chigaro chemutungamiriri wenyika zvichitevera kushaya kwa Morgan Tsvangirai. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Pamusangano wavaita nevatori venhauma Harare nhasi, mutauriri weMDC Alliance vaWashman Ncube vati vane chivimbo muna vachamisa kunyange hazvo muMDCT mune makakatanwa munyaya dzeutungamiriri webato iri.
I am happy to announce that MDC Alliance principals
ndine mufaro kukuzivisai kuti vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vawirirana kuti Advocate Nelson Chamisa ndivo vachatikwikwidzira pachigaro chekuva mutungamiri wenyika patiri kupinda musarudzo.
Vachamisa vatiwo vanonzwa kuzvininipisa zvikuru nebasa guru ravapiwa nemapato avari kushanda nawo.
Kutenda Mwari, ini ndinotenda Mwari nekuti chinhu ichi chinogona kuitika chete. Mwari vari vanokonzera kuti zviitike saizvozvo. Haisi nyore kuti vanhu vakuru vati iwe mudiki chiva mukuru. Zvinondipa kuzvininipisa asi kutenda Mwari nokutendawo vanondionawo kuti ndinge ndichitungamirira. Haisi nyore kunzonzi mutungamiri ibasa
pamwe nebudiriro.
Isu tine zvinhu zvitatu. Chokutanga, shanduko yakakwana izere, kwete gama reshanduko kana chigwishi cheshanduko sezvanga zvichiitwa navamunanga kwakuti shanduko inongova pamuromo chete pazviito hapana shanduko. Chechipiri, toda kuti vanhu vaine mukana. Munhu wese anofanira kuwana mukana wokuwana basa, mukana wokurapwa, mukana wokuenda kuchikoro, mukana wokufara, mukana wokuroora, mukana wokuroorwa. Munhu wese ngave munhu ane mukana. Bereka mukana wako kumusana, bereka mukana wako katundu kako kemukana. Vamwe vachaita masvinga emukana.
MDC Alliance yakumbira ruregerero kuvatapi venhau vakashungurudzwa nevatsigiri veMDCT. Vachamisa vavimbisa kuti vari kuongorora nyaya iyi vakati havawirirani nekushungurudzwa kwevatori venhau. MDC Alliance ine mapato manomwe anoti MDCT, MDC yavaNcube, PDP, Transform Zimbabwe, Zimbabwe People First, Multiracial Democratic Party neZANU Ndonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa kuna Marvelous Mhlanga zviri kuitika pasocial media nepafacebook pedu.
Regai timbonzwa zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepa VOA Facebook page yedu yeshona nevatsigiri vedu vepa WhatsApp.
Isaya Madzon ndiri kutaura ndiri kuPretoria. Ivanivi nofara chaizvo nezvakwa achizviona president vedu vamunangagwa. Zvisinei nekuti hongu yenyika ingagadziriswa zvaro negore or rezine 2 years asi zvavaka achibva pari zvino aiwa at least bed uye corruption yekutevera maperpetrators vari kuedza nepavanogonawo.
Muri kutaurira kumajoga kotoea Botswana. Ndichatoda kutaura nyaya yekugadzwa kwakaita president wedu weze
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeShona, endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Makundano anga akamirirwa neveruzhinji pasi rese International Cricket Council World Cup qualifiers ari kupfungawo dzautsi svondo rino. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makundano aya ari kubaka moto nesvondo apo Zimbabwe iri kupinda munhandare kusangana neNepal. Mumutambo uyo machevrons anofarira kukunda kuti varambe vaine mukana wekuenda kumakwikwi 2019 World Cup ayo achaitirwa kuEngland neWales. Zvikwata zvipfumbamwe: Afghanistan, Papua New Guinea, United Arab Emirates, Ireland, Netherlands, Hong Kong, Scotland, Nepal, West Indies neZimbabwe yacho zvere kurwira nzvimbo mbiri idzo dzakasendekerwa zvikwata zvisiri pazvikwata zvinomwe zvepamusoro-soro murongwa International Cricket Council WEMA ODI rankings. Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAfghanistan, Hong Kong, Nepal neScotland. Afghanistan iriyo vaongorori vemutambo uyu vari kuti ndiyo ichakunda mugungano iri. Aimbove captain wemachevrons Hamilton Masakadza anoti vari kutarisirawo rwendo runofadza achiti iye vanofarira kukunda Afghanistan iyo yanga ichivanetsa zvikuru kana vachida kubudirira mugungano ravo nekutora rimwe rematikiti maviri eWorld Cup aya.
Rwendo urwu tiri kurwona rwakakosha sereki kwatiri and tinoda kuita kuti titambe zvakanaka tikwanise kukunda timu yakaita seAfghanistan yanga iri kutinetsa mazuva ose aya kuti
asi makundano akadai mutambo wekutanga ndiyo unoratidza nzira inenge ichitorwa nechikwata chega chega zvekuti Masakadza anoti mutambo wavo wekutanga neNepal nesvondo muQueen's Sports Club ndiwo uchavaratidza kuti nzira yavo yakananga kupi.
Chinangwa chini ndechekutanga takunda pekutanga apa takunda pekutanga tozoenda tichiona zviri pamberi.
Musi mumwe chetewo Afghanistan iri kubandana neScotland, Papua New Guinea ichisangana neUnited Arab Emirates. Mumwe mutambo uriko musi uyu uchange uri pakati peIreland neNetherlands. Pamakundano eWorld Cup gumi nemaviri akaitwa, Zimbabwe yanga ichingoenda kumakwikwi aya isina kurwira nzvimbo yacho asi veICC vakatandura mitemo. Makwikwi aya ayo aimbove nezvikwata gumi nezviviri adzikiswa kusvika pazvikwata gumi uyezve zvikwata zvinomwe chete murongwa hwemarankings nevemunyika munenge muchiitirwa makwikwi aya seEngland ndivo chete vanokwikwidza vasina kurwira nzi. Tete tarisa kuti pane zvikwata zvakasimba zvakaita seWest Indies neAfghanistan, Zimbabwe inofarira kutamba kudarika zvavanga vachiita mazuva ese kana vachida kubudirira kuenda kuEngland. Zvichakadaro zvikwata zvenhabvu zvina zvemidlands FC Platinum, Shabani Mine, Chapungu neNitrat zvire kusangana mumandava stadium mumakundano ekuunganidzira mari muri yemubati wepagedhi wechapungu Roy Mazingi uyo akashaika munandira. Mazindi akashaika mushure mekurwara kwenguva refu panguva iyo mitambo yenhabvu yaive yaenda kuzororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichakupai chirongwa chelife talk na 8 PM pantiri kutarisa mvonga mupopoto iri kuitika muMatevele land vanhu vachirwira umambo rwerudzi rweMandevele. Ndinokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga.
Ini ndini Tanonoka Wande.
Sokuizika December kuvhi.